Mr. Chamba, pane nyaya dziri kubuda kubva ku Amnesty International dzakafanana nedzo dzatakambonzwa gore rapera dzemasangano asiri kubata mari zvakanaka. Munotii nazvezvi?
Zvinotsiririsa chaizvo kuti tiverenge kana kunzwa nyaya dzakadaro dzichibuda mumasangano anofanira kunge ariwo ari pamberi pekuona kuti basa ravo riri pachena uye rinobuditsa zvido zvevanhu uye zvido zvavo. Saka tinonzwa kushushikana zvikuru, fanika isusu tinge takamirira anticorruption muno muSouthern Africa.
Sekuzova kwenyu, ava masangano mangani abatwa munyaya dzakadaridzi?
Ati wandei zvinosirisa zvikuru kuti masangano aya ari kutaurwa kunzi ari kutadza kubata mari dzavo. Masangano makuru ane mukurumbira uye anoshanda nevanhu vakawanda ende vanhu vazhinji vanenge vane ruremekedzo rukuru rwemasangano iwayaya. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge kuti vanhu ivavava vanochekuita nezvematukuro enyika, nokuti donjo dzavo zvikurukuru yese akatarwa iwayaya dzinobva mubumbiro remutemo wenyika. Vanoda kuedzawo kudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge dzimwe nzira dzekufunga kuti vanhu ava vari kuda kurwisana navo.
Kana makatarisa zviri kuitika izvi, zvinoitei mukurwira kodzero dzevanhu nemabasa ese sezvekutaura kwamaita? Zvinorevei izvi? Zvinoitei kumabasa aya?
Zvinodzikisira mabasa avo zvakanyanya uyezve nekuti ndo vari kupa ruzivo kune macommunities, nokuti hurumende dzimwe nguva inoshayiwa mari yekudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Saka masangano iwayaya ari kubatsira apo pari kutadza hurumende. Saka kana vachinge vadai, zvireva kuti vanhu vazhinji vachange vasingakwanisi kunzwa kana kudzidziswa nezvekodzero dzavo. Zvireva kuti hurumende inokwanisa kunge yakukwanisa kumbunikidza vanhu vasingazivi kodzero dzavo.
Chii chingaitwa kuti izvi zvisarambe zvichiitika?
Tinofanira kukurudzira mumasangano ose akazvimirira kuti pave neyatinoti good corporate governance, kuva kwemutsauko kwemabasa vanhu vanoshanda mumahofisi nebhodhi racho kuti vave nemapolicies akasimba anokwanisa kuita machecks and balances kuti pasarasirwa nemari nemuto wakafanana neuyu zvakare.
Amnesty International inoti yaendesa mhosva idzi nyaya iyi kumatare edzimhosva. Asizve Amnesty International inogara ichitaura kuti matare edzimhosva muZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka nenyaya dzeuori. Munoona sokuti pane kukwikwidzana kwepfungwa here apa?
Ndinoona ipapa hurumende ichiita karikiriki kuti ikwanise kudi kuita basa rayo, nokuti vanofungidzira kuti masangano akazvimirira ega anopikisana navo. Saka vanenge vachida kutoona kuti vanhu vakafana nevayava nguva yekuti vachimbovabatawo, nokuti vane nguva huru vachinge vachifungidza kuti vanenge vachivatsoropodza. Saka ndinoona kuti mutemo uchamhanyiswa zvikuru ipapa.
Amnesty International inoti yaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Asizve Amnesty International inogara ichitaura kuti matare edzimhosva omuZimbabwe haana kumira zvakanaka nenyaya dzeuori. Munoona sokuti apa pane kukwikwidzana kwepfungwa here?